DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvekudzikiswa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti rinokashamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kukwidzwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari yadzikiswa. Svondo rapera, ZERA yakakwidza mitengo wedizili kusvika pamadhora emunyika mazana maviri ane gumi nemasere nesendi rimwe chete $218.01 kana kuti dhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemasere $1.68. ZERA inoti kubva nhasi dizili rava kuita madhora emunyika mazana maviri ane gumi nematatu nemasendi makumi mapfumbamwe $213.90 kana kuti dhora reAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu $1.60. Kubva nhasi petiro iyo yakanga yakwidzwa mutengo kusvika pamadhora emunyika mazana maviri ane gumi nematanhatu nemasendi makumi manomwe nemasere $216.78 yave kuita madhora emunyika mazana maviri ane gumi nematatu nemasendi makumi mana nemapfumbamwe $213.49 kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu nemapfumbamwe $1.59. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vapersistence gwanyanya kuti vatitsanangurire kudzikiswa kwemutengo iyi.
Kudzikiswa kwemutengo yemafuta edzimotokari neZERA kunouya nguva pfupi pfupi hurumende yadzivisa kwira kwemutengo kwanga kuchifanira kunge kwaita konzereswa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari pasi rese zvichibva muhondo iripo pakati peRussia neUkraine. Saka zvaitwa nehurumende zvokudzivisa mutengo zvaikonzereswazve nechimiro chirehondo iyo yandataura nezvayo kuti inenge yaita sokuderera kana kuti pane zviri kuonekwa kumberi uko zvinogona kukonzeresa kuti pave nekuderera kwehondo yacho.
Chakonzera kuti Zimbabwe idzikise mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari chii naiva kwanyanya?
Mitengo yemafuta pasi rese inenge yadzikama yadzika zvishoma. Saka yedu hurumende yangodzisawo mutengo maringe nekudzika kuri kuita mutengo pasi rese. Asizve kana takatarisa sekureva kwandaita tikumashure uko hurumende haina kukwiza mtengo yezi motokari asi yakatarisa kuti mitero iripo pa mafuta yezi motokari ndeipi atinga tamba tamba nayo kuitira kuti mitengo isaramba ichikwira. Mashure kwese nguva pfupi atabva makore apfuura uku hurumende yanga ichiongorora ichipinda mitero iripo yakakura zvakanyanya yemafuta edzimotokari. Izvi zvakakodzera kuti zvidaro panguva ino nokuti mafuta edzimotokari ane honzeri ane chokuita chakakura pamitengo nedzikamo yezvunhu panyika. Saka hurumende inototi idaro iite painogona napo pese kuti mitengo yemafuta edzimotokari isaramba ichikwira. Saka nhasi uno panyika yedu yeZimbabwe dambudziko guru ratinaro idambudziko redzikamo. Saka kuti dambudziko risaramba richiindirira mberi tinofanirwa kuti tipindire kunyanya panyaya dzemafuta edzimotokari, mitengo yemafuta edzimotokari. Nekuti hurumende ine zvikwanisiro zvokuita kudaro. Nekuti tikatarisa mitengo yedzimotokari kune bandiko guru remitero remajutisi ekuti hurumende inogona kutamba-tamba naizvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kurambidzwa kwemamwe masangano ezvematongoro enyika kuti aite misangano nevatsigiri avo pamwe chete nokuvhiringidzwa kwemisangano yemamwe mapato zvichakonzera kuti vanhu vasavimba nezvichabuda musarudzo dzesvondo rinouya. Zvizvarwa zveZimbabwe zvichaita sarudzo svondo rinouya kuti pasarurwe nhengo dzeparamende nedzemakanzuru munzvimbo dzisina vamiriri. Tabata mukuru weZimbabwe NGO Forum Dr. Musa Kika kuti vatiudze kana mafambiro ari kuita zvinhu achibudisa zvido zvevanhu musarudzo.
Zvinhu zvekuti hatingataure pari zvino neconfidence kuti hongu masarudzo dzatakatarisana nadzo idzi dzichaitwa mune zvakanaka. Asi shuviro yedu ndeyekuti dziitwe zviri pamutemo, zvido zvevanhu zvichiva zvinozobuda zvichiremekedzwa.
Dr. Kika, pane chimwe chingaitwa here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya?
Tine atinoti maobserver missions akawanda akauya muZimbabwe mumaelections apfuura. Vakanyora mareports ezvavaiona zvavari kukurudzira vanhu veZimbabwe nehurumende kuti tiite kuti sarudzo dzedu dzibude zvakanaka. Tine basa guru kwazvo rekuteedzera zvikaizvozvo. Zvinova zvigaro zviri mumutemo medu zvekare muelectoral act yedu muconstitution medu kuti tinge tichiita maelections yedu pasina violence, pasina kubirirana, pasina kuti tiite sekunge mainstitutions ehurumende haasi kushanda nemazvo pari independence. Tiri kutarisa zvekare, tiri kutarisira zvekare kuti masangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission, vana National Peace and Reconciliation, atinoti maIndependent Constitutional Commission vange vachisimudzira mazwi yavo, vachitaura against violence yatiri kuona, vachikurudzira hurumende zvekare nevashandi vehurumende vari involved in my elections kuti vange vachiita basa ravo nemazvo. Asi zvikuru sei tiri kutarisira kuti mapurisa vaite basa ravo panenge paitika violence paya kana pachikorwa mutemo. Kunyangwe ari mapurisa achikora mutemo, tiri kutarisira kuti vange vachisungwa mutemo uchiteedzerwa. Zvekare tichienda kumatare, matare edzimhosva anotarisirwa kuti vange vachishandisa mutemo kuti zvinodiwa nebumbiro redu remutemo pamaelections zvinge zvichiteedzerwa. Tikashaya kushanda kwakanaka kwemacourts, National Prosecuting Authority, kwemapurisa, kweZimbabwe Electoral Commission, kwema independent commission, zvinhu zvedu hazvitimirire zvakanaka.
Dr. Tika, imi nebasa renyu munoona zviri kuitika zvakawanda nokuchova kwekodzero dzevanhu neviolence iri kuramba ichiwedzerai. SADC neAfrican Union nyangwe South Africa zvayo vari piko?
mubunzo yuo mubunzo ono mubunzo wane munu wese nekuti ku Africa Union tine zviga zvataka tara senyika dzemu Africa kuti sarudzo dzedu tinofanira nge tichidzifambisa neapa 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 mustadak zvikare tine chiga ichocho chinotitaurira kuti sarudzo dzedu dzinofanira kutevedzera mastandards awa neawa neawa zvatinotarisira ndezvekuti African Union sesangano pamwe chete nesadak sesangano vakaona zviga izvozvo zvichityorwa vanofanira kuuya vachikurudzira hurumende kuti itedzere zviga izvozvo asi hatisi kuona izvi zvichiitika kumakore esapfuurawa hatisi kuona sadak neafrica union vachiuya kuita basa ravo ndo paya patinozonzwa vazhinji vachiti matoothless bulldog kana kuti imbwa dzisina mazino dzisingarumi hazvifanire kunge zvichidaro nyika dzedu dzemuafrica kana dzemusadak hadzifanire kuti dzinge dzichidzivirirana kukona kuti kubatsirana kana kuti kuvhariridzana panotyorwa mutemo nekuti magumo kwazvo isu macitizens tisi tinosafa but kusafa kwedu hakungoperere muno chete zvinoafectawo zvekare nyika dzakatikomberedza izvozvo tikatarisa kune mamillions evanhu vari musouth africa zviri pamutemo kana zviri pamutemo vabva muno muzimbabwe botswana zvekare iri kusangana nedambudziko iroro nenyaya yekuti zimbabwe haisi kugadzirisa maitiro ayo esarudzo nemaitiro ayo papolitics dzayo saka zvinhu zvinokanganisawo nyika dzakatikomberedza zvekuti tinoshamisika kuti sei nyika dzakatikomberedza dzisingakurudzire hurumende yemuzimbabwe kuti iteedzere mutemo wavo iteedzere zvido zvevanhu asi tinoramba tichiengeja isu semasangano akazvimirira ega ari mumahuman rights tinoramba tichinyorera sadak tinoramba tichinyorera africa union tinoramba tichiengeja navo tichivazivisa zvinenge zvichiitikawo kuno tarisiro yedu iri yekuti vanozowanawo musi wavanosimudza mazwi avo vachiita basa ravanotarisirwa kuita
avo vange vari mukuru wezimbabwe ngo forum dr musa kika vari parunhare kuharare nestudio 7 nhasi muvhuro mapurisa musouth africa arambidza kuratidzira kwanga kuchida kuitwa nesangano remusouth africa risingadi zvekusarurwa kwevabva kure recopanang africa against xenophobia iro ranga richida kuratidzira nhasi zuva rekodzero dzevanhu musouth africa sangano iri rinoti rinoda kuratidzira richikurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nevabva kure zvikuru zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvine dambudziko rekurohwa kuurawa nokupisirwa dzimba dzavo vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mkonza vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinovengwa nevamwe vemusouth africa uye nevabva kure vari musouth africa nekuti vanoda zvekushanda vasinganyunyuti nguva dzose dzose tabata muzvinafundo musonza tikatanga nekuvabvunza kuti sei mapurisa arambidza sangano recopanang africa against xenophobia kuti riratidzire
ini ndinoona sekuti mapurisa arambidza vanhu vecopanang nenyaya yekuti vanenge vari kutsira kuti mhepo yexenophobia inenge ichakakwira saka panga pachinzi panda kuitwa march mangapa human rights days ndokunga mapurisa vatyira kuti panogonawo kumuka vemuno musouth africa vanotanga kurwisa ava vari kuratidzira zvobva zvakodzera mhirizhonga ndoona sekuti ndochikodzero chanyanyi chakuita kuti mapurisa ati aiwa hatingakutenderei kuti muratidzire chirangwa chavo chakanaka nekuti nyaya zviri kuitika zvemhirizhonga izvi hachichoni chakanaka ungava kunakira nyika yesouth africa kana kunakira ivo vabva kure nekuti tikuona vanhu vachiisa mutemo mumaoko avo vachibudisa vanhu mudzimba vachiita zvemhirizhonga zvinova zviri kunze kwomutemo
iyo hurumende iri kuzvifambisa sei senyaya iyi isingaperi ichiramba ichienderera mberi vanoti chiiko vehurumende
vehurumende vanotaura vachiruma vachifuridzira vanotaura kuti aiwa mutemo unoda kuteedzerwa hakuna munhu anotenderwa kutora mutemo achiuyisa mumaoko ake zvichiratidza kuti havasi kutenderana nezvirova zvemusouth africa ziriku uisana ni zizawa zikune dume nika asio tikaona mitemo ili kukumbukishwa ni ino su ino jino ufarijira nika sangu ufarijira zizawa zikune dume nika kutuduwane mikana ya kushanga South Africa uye utikaona maichiru wano kuitwa nyadza mapenis tinoona kuti urumende hini ki
in the United States.
I think it's not good. Wanaitana maso uye wanaita wasinga nyuri mchesa kanyani wasinga nyanyi kuuza karibu mchema chema marimu itaenda kupasi saka hizo usunaita kutuwane mgu nye kune zume nika kute mnu mfata afrika bi cheta asinewe kune zume nika wani ndo wasi wasa wafari nekuda kukutuwa notora mikana
havo wange wari mzwila fundo Riki Mukonza vanodzi dzisapatswane University of Technology mu South Africa vari parunare ku South Africa ne Studio 7 Jombo tarisa zviri mu mapepa nawo anasi Newsday munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObed Mpofu vanoti hapana kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vaMpofu vakataura izvi kuvatsigiri vebato rezanu PF vakange vakaungana kusiyavuwa kupinga pagara pachifamba mashoko ekuti vatsigiri vevatungamiri vaviri ava havasi kuwirirana MuNewsday makare mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo kuti vanokwanisa kuchengetedza nekukurudzira zvinangwa zvehondo yerusunungupo kupfuura zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaChamisa vakataura izvi pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kumasvingo nezuro svondo yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoda kuti kune vanozviti vatungamiriri venyika avo vari kutaurayo chirevo chekuti hapana nyika inobudirira ichishandisa makarenzis evamwe yes tavanzwa asi ndinoda kuti inini kana tichishandisa bhondi iri mapepa avo aya ngatichiashandisai tose kwete kuti imimi homwe dzenyu dzakazara mayusa isusu moti ndinotoshandisa mapepa aya ngatityei mayusa tose mapepa aya ngatibvumei kuti haachashande kwete inini kuti ndiri kupiwa mayusa kukambani kwangu zvitoro zviri kushedzera mayusa ini ndiri kupiwa mabhondi kukambani kwangu kuchipatara kushedzerwa mayusa saka munoti ndinoiwana kupi naimi isu tiri kuramba nyaya yekuti inini ndinonzi shandisa mabhondi wayo asingatenge chunhu asi vana vekwamai guru vari kushandisa mayusa homwe dzavo dzakazara mayusa varumeka vatiregei kuita chimbavha chakadai
mangwanani mangwanani pasibhedhlera sanga ndinonzi James Zanai Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga guru reAmerica kana kuti Federal Reserve Bank of America rakakwidza mutengo wemari kana kuti interest rate nechinangwa chekudzikisa mitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mitengo yezvinhu zvizhinji muAmerica iri kukwira zvakanyanya. Izvi zvinosanganisa zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotikari, marenti epekugara nezvimwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi zvichakonzera masaisai munyika zhinji pasi pose. Muzvinafundo Masocha vanoti iyi inhano yakanaka asi mapudzi ayo haafaniri kutarisirwa iko zvino. Tabata muzvinafundo Masocha chikatanga nekuvabvunza kuti kukwidzwa kwemitengo yemari uku kunomborevei chaizvo.
Izvi zvinoreva kuti kukweretesana mari kunenge kwakudhura kwete muAmerica chete, asi kuti zvichienderana nenyika dzose kana pasi rose, nekuti tinoziva kuti isu ufumi hwepasi rose kunenge hunokondirorwa kubva kuna America ndo kunana World Bank siyakara kuchizvirangarira ndo kunana International Monetary Fund unoku. Saka Reserve Bank Federal Reserve Bank ya America kana chinga yakwidza ma interest rates izvozvo zvinoreva kuti mari dzokukweretesana dziya dzokuti takwereta mari pamogezi yedzimba zvokuti taita ma credit cards kana ku ma student loan kana zvikwereti zvokutenga motikari pakuzvidzosera kwazvo ikoko zvinenge zvaakudhura maindresi arenge odhura ipapo kutozvasi kunana Zimbabwe kunoenderana vanhu tinochora zvikwereti kunana edgas kuyeuku kunana geti kuyeuku nokuno kumashopo akawanda vanhu kwatinotora zvikwereti patinozodzosa mari iyoyo inenge yaakudzoswa neinterest interest iyoyo ndiyo inenge yakwidzwa nefederal reserve kubvira uno kuamerica ingro kuzimbabwe ngazviitavo ikoko zvinenge zvaakudhura kukwereta mari
kana mainterest rates akakwidzwa sezvaitwa izvi zvinobhenefitani
zvinobhenefita kunyanyanyanya vanhu vanenge vaine mari dziri mumabhengi handiti munopa uisai vanhu vane mari dziri mumabhengi vakasevha vaya vaya mari dzavo vanenge vokwanisa kuwana interest yaunenge wavakupuwa nebhengi asi kungokwidzwa kwazvaita izvozvo izvi hazvirevi kuti ramangwana vanhu vakasevha mari dzavo vaakuwana maindresi aiwa zvinotora nguva kana iwe federal reserve yakangokwidza maindresi aine chikamu chidoko doko chete 0.125% ichipromisa kuzoramba ichikwidza 6 times kuzosvika gore parinoperapo tokutoita akutanga kuona izvozvo zvekare zvinobetsera futi zvakanyanyanyanya zvino zvinowanza zvabetsera kuti vaya vaya vaikweresa mari yakachipa vachimhanya kunotenga zvinhu zvakaita sedzimba vanenge vaiti vava vashoma saka dzimba idzodzo dzinee dzaakuchipa nokuti hadzisina vatengi vakawanda ndokubetsereka kunoita kwatinoti seinflation kudhura kwezvinhu kuyauku kune kwava kunodzaka bijana zvichienderana nokuti federal reserve yaramba here ichikwidza maindrest rates iwayo yangotanga nechikamu chidoko doko icharamba ichingodero ichingodero saka kune kuwana vanhu vashoma vanenge vakunokwereta mari kuvanhu vashoma vanhu vakaita vashoma vanokwereta mari zvinoreva kuti vatengi vezvimwe zvinhu zvaachidhuriswa semotikari uno kuamerica tinoziva dzaakudhura chaizvo even mota sharwids vanenge vaakuita vashoma mitengo yabve yaakutanga kuderera zvichingodero zvichingodero
kana tikatarisa panyaya yeamerica zvichabatsira vabiden nenzira ipi takatasana nesarudzo
izvi zvichabatsira vabiden nokufamba kwenguva kwete ike zvine zvitoziva kuti sarudzo ichazouya kana 2024 patinozosvika ipapo federal reserve inenge yakwidza maindrest rates aya nekusvika pamusorosoro zvokuti tinenge tichiona kuti pakukwidza kunoita federal reserve maindrest aya haingomanyiri kukwidza nekuti inenge yakataita zvinhu zviviri kuti zvisakanganiswa izvozvo nokuti zvinhu zviviri izvozvo zvikakanganiswa zvino zvokanganisa vabiden panyaya dzesarudzo zviviri izvi zvinoita kuti nyaya dzamabasa unemployment rate kuti irambe iri pazasi zasi mabasa ari mumaamerica number 2 zvinobetsera zvevabiden kuti kuminda yemari istock market pachirungu kunoramba kwakangokwira kuchichutuma vanhu vachiita mari iko ikoko ndiyo nzira mbiri idzodzidzi dzinoita kuti federal reserve isangokwidza maindrest rate zvakanyanyanyanya zvakawandisisa hazvizobetseri vabiden izvozvo saka pane kutaudzana nehurumende kutaudzana nebhengu kuti munoita izvi hazvifaniri kukanganisa mabasa avanhu nokuti mabhizinesi anokweretesana mari mari inokweretesana iyoyo ikadhura chaizvozve mabhizinesi haazokwanisi kuita zvaanoita nemari yokwereta iyo opedzisira odzinga vanhu mabasa zvekare kunorimwa mari kustock market uku kunobva kwadona vanhu vobva varuza mari zvekare saka izvozvozvo ndo zvakatariswa nebhengi izvozvo kuti zvingakanganisa vabiden vaiti aiwa kana muchikwidza kwidzai makatariswa nyaya dzamabasa makatariswa nyaya dzestock market kuti vanhu vomuamerica vafare
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvekudzikiswa kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari sangano rezimbabwe NGO Forum
rinoti rinokatamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezvikuitika muZimbabwe. Kukwidzwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.